Kubva mugore ra 2017, China iri kuenderera mberi nekushungurudza kwayo vanhu verudzi rwechiuga vechiKyrgyz pamwe chete nevechitendero Church Muslim mudunhu reXinjiang. Izvi zvinotevera kugadzwa muna 2016 kwavaChen Kuang-ho senhengo yedare repolitibro pamusoro pekuva kwavo munyori mukuru webato reCommunist Party mudunhu rinofanirwa kuzvitonga reXinjiang uga, uko vari mukuru zvakare wesangano riri pasi pehurumende yeChina. Kubva pavakasvika vaChen Kuang-ho, vakatanga kusora vanhu kuvavharira muusungwa pamwe nekuvamanikidza kudzidza gwara rebato riri kutonga. Zvese izvi zvaiitwa vakanyanya kunangana nevanhu vechirudzi rweUga nevatendi vemakereke madiki. Panguva ino mazana nemazana evanhu vechiUga, vechiKyrgyz nevechitendero Church Muslim vari muusungwa pamusoro pezvinhu zvisina maturo zvakaita sekuregera ndebvu dzichikura kana kuramba kunwa hwahwa. Hurumende yavaDonald Trump muAmerica inoti yakazvipira kuchengetedza kodzero dzevanhu kwese kwese. Nepamusana pekushungurudzwa vanhu kuri kuitwa uku, mapazi eAmerica anoona nezvemari pamwe nerezvekudzidzana nedzimwe nyika akatemera zvirango pavakuru vanoona nezvekugadzikana mudunhu iri, vaChen Kuang-ho navaWang Mingshan, mumwe wevakuru vebato muXinjiang vaZhu Hailun vaimbove mumwe wevakuru vaiona nezvekuchengetedzwa kwedunhu vaHuo Lu Jun vaimbove munyori webato mudunhu iri vaSung Jinglong uye vaimbove mutevedzeri wemunyori mudunhu iri vaPeng Jiaru. Bazi rezvemari muAmerica rakatemeravo zvirango pamakambani ehurumende paishandwa nevanhu ava, zvinoreva kuti havachabvumidzwa kupinda muAmerica uye mari dzemakambani aya dziri muAmerica pamwe nenyika dzinodzidzana neAmerica hadzichakwanisi kutorwa kana kushandiswa. America inoti iri kurwira kuchengetedza kodzero dzevanhu vekuChina kupfuura nyika ipi zvayo. Gurukota reAmerica rinoona nezvekudzidzana nedzimwe nyika vaMike Pompeo vanoti kuchorwa kwekodzero dzevanhu kuri kuitwa neChinese Communist Party chitema chikuru chisati chamboonekwa kwemakore mazhinji. Hurumende yavaTrump iri kutungamirira dzimwe nyika mukuranga China pamusoro pekudzvanyirira vanhu, kusunga vanhu, kuvavharira, kuvasora, kuvashandisa zvisina mubhadharo pamwe nekuvamanidza kusaita mhuri, vanodaro vaPompeo. VaPompeo vanotiwo America ichaenderera mberi ichitora matanho ekuranga vari kushungurudza vamwe nekudzvanyirira vanhu.